mutongi wedare repamusoro vaPisrai kuenda vatura mutongo wekuti nyaya yakakudzwa kudare nemutungamiriri wePeople's Democratic Party PDP vatenda IBT pamwe nemutauriri webato iri vaJacob Mafume izwi kwemusi wa30 mwedzi uno usati wadarika vaBT navaMafume vakaenda kudare repamusoro vachida kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ise pajekerere nyaya yekutengwa kwebepa richagadziriswa mapepa ekuvhotesa pamwe neinki ichanyikwa zvigunwe nevanhu vanenge vavhota musarudzo dzemwedzi unouya gweta ravabiti navamafume panyaya iyi vajeremaya bhamu vaudza dare kuti nyaya iyi inofanira kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakatotara zuva resarudzo uye vachakwikwidza musarudzo idzi vachitarisirwa kusvitsa mazita avo kudare rinotambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi renomination court mangwana mumapepa ari pamberi pedare vabiti navamafume vanoti kutengwa kubepa richagadziriswa mapepa ekuvhotesa kunofanira kuitwa zviri pachena kuitira kuti makambani ose anokwanisa kutengesera ZEC bepa iri awane mukana wakaenzana uye zvinhu zvichiitwa zviri pachena kwete zvakaitwa neZEC kuti yakangofuma yave kutaura kuti bepa iri richabva kune imwe kambani iri kusouth africa yaisiri kubudira veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika pachena gweta reZEC vatawanda kane ngoni vabvuma kuti nyaya iyi inzwikwe nechimbi chimbi pasina kupikisana navabhamu vabhamu vatsinhira zvaturwa nedare
munyaya yavabiti dare rabvumirana nesu zvakare ZEC yabvumirana nesu kuti inyaya inofanira kuitwa nechimbi chimbi saka pabhurwa zvirango nedare kuti nyaya iyi ipinde mukoti inzwikwe itongwe musi wa30 June usati wasvika
zvichakadai mapato mazhinji ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino aswera achimhanya mhanya kuti aendese mapepa avo kunomination court iyo ichagara mangwana mumatunhu ose emunyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.